IMF ikatoshaikwa muZimbabwe kuti hatisi memba ya IMF. Mainvestors havatodi kutouya kunyika iyoyo. Nekuti kuEconomics tingati tinoona IMF as an international commissioner of oath. Tese tinoziva macommissioner of oath kuti kana vaisa stand vari kuti ndizvo chokwadi zviri ipapo. Saka chatinobenefita ndechekuti paprogram ye staff monitoring program ye IMF vanonge vachitarisa mareforms atiri kuita ari kutungamirwa naminister of finance Professor Mthuli Ncube vechichiongorora kuti ari kufamba zvakanaka here. Saka kazhinji zhinji pavanouya vachimonita vanoseta matargets ekuti nyika haifani kupfuura budget deficit by 1% ye GDP. Saka pari zvino Zimbabwe yanga ichikwanisa kusevha mari ichiita surplus pabudget payo. Saka veIMF pavanouya vachashamisika kuti ichokwadi zviri kuitika voisa stamp vonyorawo ripoti ravo ravanopublisha pawebsite pavo kuti tabva kuZimbabwe they are doing very well maringe nemareforms avo. Izvozvo zvinopa hope kumainvestors nevanoda kuti pamari kana maloni chaivo vanouya through mabanks tingati offshore finance pachirungu.
Tingaona here Zimbabwe ichikwanisa kupiwa mari naIMF?
Hatipiwi mari naIMF ba. Ina ndichotaura ndekuti tinokwanisa kubenefita indirect kune mamwe mabanks epasi rese. Hatipiwi mari naIMF nechinhu one chekuti Zimbabwe iri pamasanctions eAmerica. Ndonzi zvidhera here. America ine mashares muIMF e17%. Nekuti nyika imwe neimwe iri member IMF inocontributa mare yemembership fee kuIMF. Saka mari iyoyo inodetermine nesize yeeconomy yenyika imwe neimwe. Saka nekuti America ndiyo biggest economy pasi rese, mari yavanese kuIMF inoita kuti vange vane mashares 17%. Saka mari kuti ibude kubva kuIMF ya kuZimbabwe inondovhoterwa mari yacho. So the board of directors of IMF and the governors, they are also Americans because they sit there because there is more shareholding. Saka izvozvo hazvina kana gakava kana mbunzo. Hatipiwi mari naIMF.
Saka tingaona here Zimbabwe iine kutseketuka kwaingaita panyaya yezvirango zvakatemerwa neAmerica izvozvo zvavari kunzi vagadzirise kuitira kuti vakwanise kunge vachivhura mikana yekuwana mari.
Inini handifungi kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya dzemahuman rights nekuti inoda kupuwa mari naIMF. Zimbabwe inofanira kugadzira mahuman rights issues kuti gare zvakanaka munyika muno sevaZimbabwe. Nokuti hakuna imwe nyika yatinayo kunze kweZimbabwe, ndo nyika yedu takapuwa naMwari iyoyi. Saka chekutanga ngatisiyane masanctions. Saka hazvidi kuti tipi hanzi America totika box kufadza America kuti tipuwe mari. Ngatigarisane zvakanaka sevana veZimbabwe tiri united kuti nyika yedu iende mberi chekutanga. Nekuti mari yacho iri muno muZimbabwe. Mari iri pasi pemapilo pevanhu. Nekuti mumabank hamusi kufamba zvakanaka. Maproperty rights haasi kurespektwa. Saka izvozvo zviri kutotitambudza isusu pachezviri tega tichinesana tega. Hakuna mumwe ari kunesana tega.